Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikunguru 6 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano mudunhu reMidlands vachivimbisa vanhu kugadzirisa zvose zviri kunetsa munyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoitawo musangano kumberengwa vachivimbisa vatsigiri vavo shanduko kana vachinge vakunda musarudzo. European Union inoti Zimbabwe ikaita sarudzo dzakachena zvichabatsira zvikuru mukugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF uye vari zvemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari kugokwe nhasi vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa musi wa30 chikunguru. Vachitaura vari pachikoro chemapfungautsi primary kugokwe kwakare, vaMnangagwa vati vari mubishi rekutsvaga rutsigiro kuitira kuti vadzose masimba kune veruzhinji. Vati izvi ndizvo zvakarwirwa nebato ravo muhondo yerusununguko kuitira kuti masimba agare ari muvanhu.
Pamberi nokubatana pasine mhandu. Makadima comrades, tavuya Revolutionary Party yedu yeZANU PF yakaunza usununguko munyika yeZimbabwe kubvisa kuvachena kuti zvitonge isu vatema. Tinosungirwa kuita sarudzo yokudzokera kuvanhu kutsvaka masimba okuramba achitonga. Murwendo iroro kune vanouyavo neparutivi vachiti vanodavo havarambidzwi, vanoita kuti mutambo unakidze.
Vachitaura nezviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pachikoro chemapfungautsi, vaMnangagwa vati hurumende yavo ichamutsurudza makambani anga avhara kuitira kuti nyika iwane mari inozoita kuti ishandiswe mukuvamba makambani matsva. VaMnangagwa vasimbaradza nyaya yekuti hurumende yavo yakazvipira mukugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vawane mabasa uye vekunze vauye kuzoshanya munyika.
Edu makambani ari muno tichatsigira kuti amutse makambani angafa, akudzirudze makambani aripo. Pamusoro paizvozvo tichiwanazve makambani anobva kune dzimwe nyika achiuya muno kuzovaka mafactory nemakambani in the mining sector, agricultural sector, infrastructure development, maroads and railway, manufacturing, ICT, tourism. Achiega uboni.
VaMnangagwa avo vakatora masimba mushure mekunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwa kubva pachigaro nemauto aitungamirirwa navaConstantino Chiwenga munambudzi gore rapera vabvuma kuvatsigiri vavo kuti Zimbabwe yanga yaparara zvechokwadi. Asi vati sezvaitika muJerusarema yakanga yaparara vachaivaka zvakare kuti ive chidadiso. Vatiwo rusununguko rwenyika rwakaunzwa nebato rinozivikanwa nemunhu wose nokudaro hapana chinovatadzisa kuvaka Zimbabwe itsva.
We are building our economy. Jerusalem yedu yakanga yaparara taikuivaka ibwe pamusoro pebwe. Ibwe pamusoro pebwe. Ibwe pamusoro pebwe. Nyika ingova kwino kungounganidza uchingounganidza kuti avangwana kune kwava netererini yemarodhi. Aiwa ibwe pamusoro pebwe. Ibwe ndokuti mudhuri yatinovaka nyika inosimba nekuti inenge yakavakwa zvino ungwaru. Mabusinessmen ataitana nawo. Ko iyo independence yedu yakabva kupi? Yakaunzwa nani?
Musangano waitirwa pachikoro chemapfungautsi unozvidza mutongo wakaitwa musi wa26 chikumi nedare repamusoro rekumasvingo iro rakati ZANU PF haifanirwe kushandisa zvikoro kuita misangano yayo. Dare iri rakatiwo ZANU PF haifanirwe kushandisa vadzidzi nevarairidzi kanawo midziyo yezvikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe kuti sei bato ravo riri kuzvidza mutongo wematare. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaitawo misangano kuMidlands uko vavimbisa shanduko kuvatsigiri vavo. Vachamisa avo vari kuitawo misangano iri kupindwa nezvuru nezvuru zvevanhu vati havasi kuzodzokera shure panyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tanga tine misangano yakanaka zvikuru nhasi. Tatine manyaro kuti tanga tabva kunorova nacharandura kwachikuru manzuko nhasi tazorova pakea rapo umberengwa we nepamatanga kunova muumberengwa zvezvakare. Misangano yataita inonwisa mvura ruzhinji ruri kutsigira. Tinotoshamisika kuti ipapapa vangada kuti vanohwina vanenge vachihwina nekupi kunze kwedu isu. Rutsigiro rwatinarwo runotishamisa. Hatina kumbowana rutsigiro rwakadai kubva tichitanga bato muna 1999 naDr. Tsvangirai mukuru wedu wechitima cheshanduko. Taona rutsigiro kuti rwanyanya mozi yavakasiya vadzara yatumbuka zvino nyika yoguta nemuchero. Itakunatsa unoona kuti rutsigiro rwacho rwaenda mberi. Handioni vangada kumira kana vamutangagwa kana ani zvake angakwanisa kumira nesu pasarudzo iyi kungopukuta. Nokuti vanhu vamirira mbovha yemufaro, vanhu vamirira kurohwa havo nemunhikwi wekusununguka uri kuuya pana 3 July.
Zvii zvimwe zvamaudza vatsigiri venyu muMidlands umu zvamuri kuronga kuti munogadzirisa mukasarudzo?
Tisati taenda kunoronga tinogadzira tikasarudza, ndavaudza kuti taita mangange nezek navamunangagwa tatadza kuwirirana nenyaya yeballot paper. Tikati aiwazvo hakuna anogerwa asipo kukanyaurangana. Matsotsi agerani, saka tati ipapa patasvika patasvika pamvura yacheka makumbo isu tinoda kutinwa kusarudzo musi pa 3 July. Asi sarudzo idzodzo ngadziitwe neballot yatawirirana, ngadziitwe nesyllabus yatawirirana, ngadziitwe nezamanition ratawirirana, kwete kuti mumwe anoda kupinza mapepa asiriwo anozopedzisira kungoshanduka shanduka. Zvatiri kutaura tinozviziva nokuti tiri kuudzwa mashoko nevanhu vari mudhuze dhuze mujinga reva vari kuronga utsotsi hwakadai. Saka vari kusorosoro kwehurumende ikokoko mumijeje dzechai mumuhuro yehurumende youche patiri kuwana soko makuru akadai. Saka hatikutaura zvatinoziva endi tacho hatizotendi kuti tiende kuelection kana titi election ngeballot ratina kuwirirana zvapindwa nani kupi nguvai rofamba sei kusvika rasvika muruoko rwevanovhota vanova vari dziyedu. Saka chitoti tese takavhura maziso tine mabinokula tine mamicroscope chaivo kuda kuzama kuona zvii zvinoitika. Tazopinda hedu taudza vanhu kuti Midlands yakatikoshera kunyanyanya mberengwa. Marozi akaparara unonyatsoona kuti hapana hurumende ine hanya. Unoonawo kana upenyu hwakaderera zvikuru zvaandibata mwoyo zvakanyanyisa. Hakuna development hurumende haiko zvachose apa gedhe hapana munhu mutungamiri ine dambudziko rokuti kune vari kufudza mombe negodzi saka panotoda kuti otangwa pasa nyika yende mberi ndozvatatichitaura nyaya dzedzidzo nyaya dzeutano nyaya dzezvikoro nyaya dzekuti totangopinda togadzirisa nyaya yemari sei tine urongwa hwakanyatsochena hwokugadzirisa nyaya dzekuta vanhu pakubudirira kwavo mumagadheni mavo kuraya nyaya dzemagetsi nyaya dzemafoni hakutori nanetwork ukatarisa kuvana teara kuvana econet zvinova zvinonyadzisa mabridge anondomoka tasvika pane imwe bridge rinotonzi kwamaticha kuti kunoorohwa maticha achierera nemvura kwanaya saka zvinhu zvandirwadza asi tati hai dambudziko taakuya nepiriti renyika richapedza dambudziko rakaoma.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari kumataga kuMidlands naBlessing Zulu weStudio 7. Apo vamunangagwa vanga vachivimbisa vanhu kugokwe kuti vakazvipira kuvaka patsva Zimbabwe, nhengo dzemapato anopikisa dzanga dziri kuchema nerekuti dziri kumanikidzwa kuenda kumisangano yeZANU-PF uye kuti dzichaitwa danda mugotsi kana ZANU-PF ikakundwa musarudzo. Tabata nhengo yeThe African Democrats vaMakoma Chona kuti tinzwe zviri kuitika.
Tikangonyarara ka election inouya vanotyidzirwa anambuya vachagona kuvhota zviripa mutemo vechidiki vanobva vagara kumba vachanovhota vachitarohwa vanoenda kumabhawa vachaenda vachitya kunomwa ikoko. Aiwa election iyi ndepeace ndeerunyararo, isiwo takamirawo the African Democrats noti kwete hazvibvumirwe. Saka munhu atirova mapurisa akanonoka kuuya tokwanisa kubata munhu iyeyo tozopa mapurisa tamutora kamuti uyu ndiye munhu ari kukonzera dirizhonga mudunhu redu. Noti tikarika kudaro vanoramba vachingotrora makore nemakore, election after election. Even Besia kuna sabu ndakadzidza naye ndakakura naye zvotikatyamadza kuti ndiye wokutungamira again achiti aiwa zvinotaura zvepeace ndezvavo isi toenda chirova vanhu kusvika ZANU yahwina. Kana yahwina vanhu nangagwa vahwina vanhu ivavo hapana zvinoitwa. Aiwa izii ndichamushanyira ndamushanyira ndotisawira iwe worutaura zvekurovanhu chitanga isusu toenda zvedu takawanda toti chitirova tauya isusu because hatisi vezanu asi tiri zvizvarwa zvemuno.
Mharidzo yemutungamiri wenyika vamunangagwa yavanoparidzaya kuti runyararo runyararo, tingati vanhu here vari kuvatsigira vasiri kuteerera kana kuti vari kungotaurawo zvavo mashoko paruzhinji?
Pane kaviri vateereri veVoice of America, pane kaviri, pane inini ndogona kupa meseji yokuti aiwa toda runyararo. Asi munhu ini anondiziva chaizvozvo maleftenants vese vakaungana kwandiri vanenge vatoziva code yani inenzi secret code yekuti ndikati runyararo ndikataura kaviri kana ndikatikisisa kuti runyararo zvogona kureva opposite. Kana kuti vanhu vaya vanenge vaitoziva kuti vachingoenda chete takutodhira nemi vachiziva kuti vamunyangagwa vangofuratira hapana zvavachaita mapurisa hapana zvavachaita. Asi pari zvino hapana kana mumwe akasungwa tongoonawo zvenemanyika yese zvayo vese vaiba vaya nanhasi vachiri panze.
Avo vanga vari mumwe wevari kukwikwidza musarudzo yemumiririri weSesame kugokwe vaMakoma Chona veThe African Democrats vachitaura vari kugokwe kwakare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyura chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwe kufarira Facebook page redu re VOA Shona. Makateerera ku Studio 7. Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva rinotonga nyaya dzeuori muPakistan ratongera vaimbove mutungamiri wehurumende vaNawaz Sharif kugara mujeri kwemakore gumi uye rikavabvisisa faindi yemadhora mamiriyoni gumi nechidimbu zvichitevera kukundikana kwavo kutsanangudza kuti ivo nevana vavo vakawana kupi upfumi hwavainawo huri kunze kwenyika. Dare iri ratongerawo mwanasikana wavo Marian Nawaz kugara mujeri kwemakore manomwe uye rikamubvisisawo faindi yemadhora mamiriyoni maviri nechidimbu. Dare iri ratiwo upfumi hwavaNawaz huri kunze kwenyika hutorwe nehurumende. Vari kutungamirira chikwata cheEuropean Union chiri kuongorora sarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru. VaAlma Brook vanoti kuita sarudzo dzakachena kunobatsira Zimbabwe pachirongwa chayo chekugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera. Todzokera kuna Godwin Mangundla atipe nyaya yezviri kuitika na VaAlma Brook.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vaBrook vati zvakakosha kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena, vachiti izvi zvinorerutsa chirongwa chayo chekuda kudyidzana nedzimwe nyika mushure mekunge ukama hwayo nenyika zhinji dzepasi rose hwadzikira pasi peutongo hwavaRobert Mugabe. Vati nekuda kwaizvozvo zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission iite basa rayo sezvainotarisirwa kuita, uyewo kuti basa iri riitwe pachena kuitira kuti vese vari musarudzo vagutsikane nemafambisirwo esarudzo.
The credibility of the election process is important for the future reform process of the country.
Kuita sarudzo dzakajeka kwakakosha pane zvese zvichada kuitwa neZimbabwe pakudyidzana nedzimwe nyika panyaya dzeupfumi nematongerwo enyika. Saka chikumbiro changu ndechekuti daisbeki yaita kuti sarudzo idzi dzichene.
Vati sezvo Zimbabwe ichizivikanwa nekuita sarudzo dzine mutauro, pari zvino pane vamwe vane chivimbo nemafambiro ari kuita zvino. Kunyange hazvo pachine zvinhu zvakawanda zvichirudwa kugadziriswa. VaBrook avo vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, sachigaro wezeka Mai Priscilla Chigumba, vatori venhau, mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira, vati mumisangano yavo mabuda zvichemo zvakati kuti uye shuro yavo ndeyekuti dai zvichemo izvi zvagadziriswa kuitira kuti sarudzo dzisaite mutauro. Vatiwo vakanzwa zvakataurwa nemauto kuti acharemekedza bumbiro remutemo yenyika pasarudzo, asi vakati Zek haifanire kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vafungire kuti sarudzo dziri kubirwa zvakaita sekushandisa mauto pasarudzo. Chikwata cheEU chinotiwo hachina kufara nezvachakaona pachakadeedzwa nevamwe kunoona kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kuFidelity Printers svondo rapfuura. EU yatiwo chingave chinhu chakanaka chose kana zvinhu zvese zvikaitwa pachena. Mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi vaMark Stevens vati mafambisirwo esarudzo anosiyana-siyana, uye kune dzimwe nyika kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kunoitwa pachena vese vanokwikwidza vachiona, asi vatiwo kune dzimwe nyika vanoita zvinhu muchiwande sezviri kuitwa muZimbabwe. Akandike kutanga mukati memakore gumi nematanhatu hurumende yeZimbabwe ichikoka European Union kuzoongorora sarudzo. Hurumende yava munangagwa iyo yakatora matomu zvichitevera kudzingwa basa kwava Mugabe munambudzi gore rapfuura nemauto, yakakoka nyika pamwe nemasangano ekunze akawanda kuti azoongorore sarudzo, sezvo ichiti sarudzo idzi dzichaitwa pachena. Zvichakadai, vakasanobata chinzvimbo chemiriri weAmerica muZimbabwe amai Jennifer Savage nezuro vakati America inoda kuvandudza ukama hwayo neZimbabwe zvisinei nekuti ibato ripi rinenge rakunda musarudzo. Mumashoko avo pakupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kwenyika yavo, amai Savage vakati America inotarisira kuti sarudzo dzinge dzakachena uye vave kutoona mberi zvirango zveupfumi zvabviswa pane nekudyidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi. America yakatemera vamwe vakuru vakuru muzanu PF vainoti ndivo vaibira sarudzo, kutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zvese zvaitadzisa nyika kuve neutongi hwechekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveupfumi nhasi raburitsa mashoko ekuti kushomeka kwemari yekunze, zvikuru dhora rekuAmerica, zviri kupa kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemaindastiri zviderere zvakanyanya, uye munyika mushomekewo mukaka sezvo pasina mari yekutenga mishonga yezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe pamombe kana kuti tick-borne diseases. Uwandu hwemukaka waderera kubva pamarita mamiriyoni gumi nemanomwe kubva pamarita mamiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana masere mumwedzi mitatu yekutanga kwegore. Izvi zvabuda mugwaro remwedzi mitatu yekutanga kwegore kana kuti quarterly bulletin. Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya kuti tinzwe zviri kuitika.
Kushaika kwe foreign currency kudokanganisa zveupfumi hwenyika. Choto vachirongwa chatofungidzira kuti panopera maelections apa hurumende itsva inenge yasetwa inofanira kutarisira kuti tiita sei nenyaya yekuti foreign currency iuye munyika tiiwane, kana kuti iregulatwe zvayo kuti zvinhu zviite zviri nyore, vanhu vagogona kuva nourongwa wekuziva kuti mangwana zvinoita zvakati nokuti mari yakati iripo. Zvava ichokwadi kuti kana even production yemuindustry iri kuafectwa nenyaya yekushayikwa kweforeign currency. But foreign currency kuuya kwai kunge tato exporter, zvino hatina zvokuexporta iko zvino because production yakadzikira kumamines. Ndokwatotofunza kuti kwaitwa ikoko zvatagona kuingiriza migodhi inomainwa tichigona kutengesa zvinhu zvokunze, ndo zvinogona kubatsira. Izvo ichokwadi handisi kuti zvinomborambwa, ende zvandifadza pakuti hurumende pachaya haisi kuda kuwanziridza zvinhu inozvibudisa pachena zvinenge zvichiinetsawo. Ichokwadi toda kuti tawana kuti taexporta zvinhu zvakawanda ndokuti mari yakadaro ipinde munyika.
Matimi kana zvichibvira mari inofanira kuonekwa kuti iri kufamba sei kana kuti kwamuri kuti kuregulatwa.
Munoziva kana munhu uri makambani fanika matoo sevenzi aisusu inonzi formal muchirungu, formal business, rototi togona kungowana foreign currency chete kana ichibva nokumabhangi. Saka mari ikange ichigona kuti kana ikatengeswa zvinhu kunze youya yose nenzira dzakarurama dzemumabank system, production inoingiriza nokuti zvinenge zvichinge zvaane mutemo unenge uchitarisirwa nenyika kuti zvotongwa sei, zvofamba sei nemari dzacho. Izvi zvimwe zvokungoti mazuvano zvino maparo mumaketi hauzozi kuti mari inofamba sei.
Mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vange vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Nasi tiri kuda kumbonzwawo kuti madzimai ari kukwikwidza ari kuti kudii nezvesarudzo dzegore rino.
Inini zita rangu ndonzimera Mahoka, ndiri kuHurungwe East Constituency kumashonaland West Province. Pati yedu isusu National Patriotic Front ndo pati yedu. Isusu kuvanhu hatisi kuvimbisa, tiri kutoshanda kwete kuvimbisa, kutogadzira mabridge izvozvi patiri kutoshanda izvozvi.
Ndiani ari kutungamira bato renyu ramunotsigira iri?
Bato redu isusu harikuri tungamirira iye zvino. Hatina president isusu ku NDA. President wedu isusu ndiShamisa. Shamisa ndiye achapinda pa president tinotora udeputy.
Pane vamwezve vangati amai Mahoka tinovaziya vachimira mira vari kuzano PF yava Mugabe. Chii chavangazosandura chamakatadza kusandura muri pasi pava Mugabe?
Zviri zvekusandura zvakawanda zvatoda zvisanduke nokuti mbavha dzanga dziripo. Handi makanzwa ivo pavakabvisa vamugabe vachiti pane mbavha dzakakomberedza vamugabe. Mbavha idzodzo ndogatatidza idzodzo kuti tisandure kusina mbavha dziriko.
Asi ndanzwa muchiti imi muri kutsigira vachamisa zvinozobatana papi ipapa.
Isusu takatobatana neAlliance because toda kubvisa junda yakabvisa baba vamugabe vachiti baba vamugabe vakura.
Independent Susan Matunga ndiri kumirira zvakarendera styling candidate UN for the constituents ndiri kumirira ndiri under MDC Alliance inova inotungamirirwa advocate Nelson Samisa. Zvandiri kuvimbisa muvanhu vemudunhu vandakamirira ndinovimbisa kuti tikaenda mutsvapeti samadzinai nekuti ndirimudzinai tinovhota mutsvapeti July tikaenda tinovhotera advocate Nelson Samisa upenyu hwedu hunova hunochinja. Mugovernment of National Unity vaShamisa vakanga vari part of one of the ministers. Chinja akachinja pasina kana mwaka. Ishoma shoma yayakataura zvakabva zvaitika. Saka ndine chiimbo chekuti free maternity kumadzimai zvinezvo zvine zvinhu zvinokwanisa kungotongochinja pasina kana mazuva. Madzimai zvakare tisinosangana nemutoro yekuti nyaya inheritance yekuti tikafirwa nevarume tikasara tisirikadzi hatina anotimiririra. Asi ndinoziva kuti vachamisa vakapinda pachigaro. Nyaya idzodzidzi dzeinheritance dzino dzinotirerukira semadzimai.
Ndinonzi Monica Mutsvangwa. Ndiri Minister of State in charge of Manicaland Province. Ndiri candidate as a senator for Manicaland Province. Tiri kuita basa guru zvikuru kutaura nevanhu kuti vanhu vaivo zviri kuitwa nehurumende nedispensation vanofanirwa kunovhotera President E.D. Mnangagwa kuti vape mandate yekuenderera mberi nekubindura zvinhu nekugadzirisa nyika ino. Wona kuti zvese zvakakanganiswa nethe previous administration anga ichitenderwa nevamugabe zvigadziriswe.
Ayo madzimai ari kukwikwidza musarudzo achitaura naMarvelous Muhlanga Nyahuye weStudio 7. Mumitambo yeWorld Cup yatambwa nhasi, France yakunda Uruguay 2-0, ukuwo Brazil iri kutamba neBelgium mumutambo wemaquarterfinals. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League adzoka kubva kuzororo achipinda munguva yekubvisa varume muvakomana. Michael Kariati anotipanya iyi.
Sezvo iri nguva yekubvisa varume muvakomana, hapana chikwata chichada kurasikirwa nemapoints, kusanganisira pamutambo wevavakidzani veCapes United neHarare City uyo uri muRufaro Stadium mangwana. Zvikwata zvemuHarare zvasaririra zvikuru makwikwi aya, asi Capes United iri kurwisa iri pachinhano chechina, mapoints 15 pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira nemapoints 44. Mutsigiri wemaGreen Machine vapedzisai musharu vanobvuma kuti zvemukombe zvaramba, asi vachiti ivo vari kuda mapoints ese kuti vazadzikise chinangwa chavo chekupedza vari pazvikwata zvina zvichapedza zviri pamusoro petafura.
Kutongotochi dai tangoramba takamendenaya mapositi kuti timisananyaya ichirohwo kuti tikatopedza kuti timu top 4 zvekuti zveliga hatichatombotarisiriri nemamiriro akaita chikwata chedu.
FC Platinum ndiyo iri kutungamira iine mapoints 6 pamusoro pengezi Platinum Stars, zvekuti iri kutarisirwa kuwedzera utungamiri hwayo apo iri pamusha nezPC Kariba musi mumwe chetewo madamburo aine rwendo rwakaoma kuHerentals College. Muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Labu vanoti vachitarisa mamiriro akaita zvinhu, FC Platinum haisati yatora mukombe, asi vachiti kugona kunenge kudada inokwanisa kutorerwa mukombe nengezi chete kwete nechimwe chikwata.
Ngasatirere aya maplatinum yaya, nokuti maplatinum aya akatosimba kupedza anogona kutora kana iye kungezi between the two.
Lloyd Mtasa oyo akadzoka kuDynamos mushure mekudzingwa kwemasondo maviri ari kutarisira kusimudza chikwata chake zvekare apo chiri kusangana nechicken in. asi mutambo uyu hauna kupfava sezvo Chicken Inn echiri netariro yekutora mukombe uyu apo iri pachinhano chechitatu patakura. Highlanders iri muNational Sports Stadium nesvondo ichidamburana neBlack Rhinos. Mitambo pakati pezvikwata zviviri izvi unowanzosimudza vanhu pazvigaro zvavo nemufaro kweva minutes ese makumi mapfumbamwe zvekuti uyu haungasaririre. Mimwe mitambo iriko svondo rino yakamira seizvi: Mutare City Rovers vs Nichrad, Blauwe Chiefs vs Yada, Chapungu vs Blauwe City, Shabani Mine vs Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo, ndokuonekai ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ikudibana kuhlelo lweStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNtulikazi 2018. Olamukela emweni ngenjabulo nguNtungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, ikula lomanyano we-European Union elizahlola ukhetho lithi ngempela amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvota edindwa.
Ayabona lapho kuphintwa khona ama-ballot paper nalapho ama-ballot paper zakugcine khona. Kuyisifiso sethu kakhulu 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 ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaphathi, and lo muntu oyabe impumela nxasezivumile akula abantu abazakhonona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa baphuma ijumo bekhankasa esigabeni senkabazwe.
Amndalinokwinama-elections pasinemandu pamberi nezanpie.
Siqhubeka sisipha ithuba abazancintisa kukhetho ukuthi batshele abezigaba zabo izithembiso zabo nxa benganqoba. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Ngumntwana waseWange ozwele esibhedlela saseWange, ngakhulela eWange e-number 1 Colliery, ngifunda e-St Ignatius Primary School. Ubaba umgono onzalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke.
Thiyani indlebe lingayikatshana. Ikula lomanyano we-European Union elizohlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe lamhlanje lenze umhlangano lentatheli zindaba eHarare lazisa ukuthi libona kufanele ukuthi uhulumende aphumele egcekeni kundlela okuqhutshwa ngayo ukhetho okufana lokuvumela amabandla aphikisayo ukuthi abone iphepha lokuvotela lidindwa ukuze impumela yokhetho yamukeleke kuZulu weZimbabwe jikelele. Kubika intathelisindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba izekhi ingavumeli amabandla aphikisayo ukuthi ayehlola ukuthi amaphepha azasetshenziswa ekuvoteni, ama-ballot paper, njalo lokuthi azakuba igcinwe ngaphi usiyafika ukhetho. Ekhuluma esigodlweni seHarare namhlanje, umsekeli womkhokheli weqembu le-EU umnumzana Mark Stevens uthe yena kuzo zonke inketho aseke wayahlola kwamanye amazwe ukuphuma egcekeni ngamalungiselelo okhetho kokudindwa kwamaphepha ebhaloti kanye nalapho agcinakala khona wenziwa mgcweke ukuze kungabi lokuthandabuza kwempumela yokhetho. Uthi lokhu kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze ukhetho luka-13 Ntulikazi lwamukeleke impumela yalo.
I mean, for us, what is critical is this credibility and confidence in the process.
Okuqhakatheke kakhulu yithi yokuthembeka lokuhlanzeka kokhetho, njalo thina njengeqembu elizebona ukuqhutshwa kokhetho. Sizaqhakathekisa ukumanyaniswa kwamabandla azancintisa ekulungiseleleni kukhetho njalo lokuba segcekeni kwalo. Kusenjalo udaba lokuveza walapho okulotshwa amaphepha ebhaloti kanye lalapho azagcinwa khona ludaba oludumileyo kumkhetho eziningi. Amanye amazwe ayakuveza, amanye hatshi. Kodwa esesikubonile kwezinye indawo yikuthi lapho okuvezwa khona inlungiselelo le kuletha ubugceke lokuhlanzeka kukhetho kanye lethemba kumpumela yalo.
Ukungazwana nokugatsha lwezokhetho izeki lamabandla aphikisayo ngodaba lokungavumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bangene lapho okudindwa khona amaphepha ebhaloti kanye lalapho azakuba igcinelwe khona sekulethe ukuthandabuza ikakhulu kumanyano we-MDC Alliance. Lumanyana uveze ngolwesithathu kuluviki ukuthi awusoze uncintise kukhetho nxa izeki ingavumanga izikhalazo zabo zokuthi bekhona lapho okuzabe kudindwa lawo maphepha ebhaloti. Lokhu kuthandabuza kuphinde kwagcizelela umkhokheli wequla le-EU umnumzana Elmer Brok othi izeki isafanele isebenze gadalala ukuze ukhetho lolu lube nesindo njalo lube ngolusegcekeni.
Premature for me to do so, but I feel it is important to stress.
Kuqakathekile ukuveza ukuthi phezulu kwendlela izeki eqhube ngayo ilungiselelo yokhetho, kusamele isebenze ngamandla ukuthi lolu khetho lube segcekeni njalo uZulu abe lethemba ngalo.
Iqula le-EU elemelika lawezinye inhlanganiso lamazwe ayengasavunyelwa ukuhlola ukhetho ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Pamberi neZANU-PF. Pamberi neZANU-PF. Pamberi nokubatana. Pamberi nokuina ma election. Pasine mandu. Pamberi neZANU-PF. Pamberi nokubatana. Pasine mandu. Magalima comrade.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzavuselela amafekithali, imigwaqo lokunye ukwenzela ukuthi athuthukise impilo yomuntu wonke elizweni. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo esikolo seMafungausi Primary School eGogwe lamhlanje, uMnangagwa uthe uzathuthukisa inhlelo zabalimi bochinda kulindawo. Ihlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union yasa ibandla leZANU-PF emthethwandaba isithi labantwana besikolo lazo isikolo akumelanga zisetshenziswe kwezombusazwe. UMnangagwa uphinde wathi isikolo lesi esisetshenziswe lamhlanje sizanikezwa imitshina yamakhompyutha engamachomi amahlanu. Ugcizelele ukuthi abantwana kumele bafundiswe imbali yabalwela inkululeko yelizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuthi kambe umongameli Mnangagwa uzakwenelisa ukugcwalisa lezi zithembiso na.
Ukhulumende okhona lo khokhelwa ngubaba uMnangagwa ngukhulumende omutsha. UMnangagwa mutsha njengomkhokheli, njalo akwenzileyo kuyakhanya sobala ukuthi ukhuluma akwenzayo. Ngokunjalo lokhu akukhulumayo kathe singaza kwenza futhi esengenile futhi wanikwa imandate ngabantu, abantu bamvotela, yikho akutshoyo lokhu. mina ngangikhangela khona okwakukhulumayo ngikwazi akwenza ngoba asekwenzile ngemva kwesikhathi esifitshane sithandekile athi vumeni ukuthi izinto zenzakele kwesikhathi esifitshane senese esedlule. Into esasele nje kuphela sithandekile iyodwa ukuthi amazwe ayiwo akade engasisekeli aza sisekela ngemva kokhetho lolo olukhululekileyo ngoba siqhanele ukuthi sibe le free and fair election. Konke lokho kunye kuningi kuzalandela ngemva kokhetho lolo. Okwakade imisebenzi emihle sibonakele kodwa into esibelayo nje imali.
Abanye bathi abayiboni leyo msebenzi emihle siyenzakele kunyanga ezedlule.
Angibasoli bona abathi abayiboni ngoba bangabantu abasekela inhlangothi zabo ezishiyeneyo. Ngabantu abangavumiyo ukuthi umuntu lanxa webandla lakho nxa yenze kuhle bengavumi. Kufana nokuthi uthi umntaka makelwane ezibhasela nje esikole senza kuhle uthi wena hayi abantu uyehluleka. Kile okulutshwana okwenzakeleyo okuhle okumangalisayo ukulwisa i-corruption. Ukuvula amasango investment ukuthi ibuye elizweni ukuthuma ama-invoice abhothi umhlaba wonke azama ukuthi sidlelane namanye amazwe konke kona kukhathi singakhangela i-tourism industry yenza kuhle kakhulu amathiwa abantu bayabuya lapha eZimbabwe okumangalisayo iZimbabwe lokhu kuthula okumangalisayo abantu bakhululekile elizweni labo for the first time in the history of this country. So ngaphansi kombuso kamnangagwa konke lokhu kusenzakala.
Sibonile njalo ukuthi umnumzana Chiwenga layo ubekhona ngapho echolocho okuthange wamukelwe njani ngabantu becholocho?
UChiwenga uyamukelwe kuhle ngabantu becholocho. Abantu becholocho abaselayo ketha bethabe babelayo ukuthi hayi lwana lishona lwana yini hayi sesifunda ukuthi singelane sibe munye labo emabandleni amanye akhona nazo umbusazwe weZimbabwe. Uzathola abanye bakhona besekelane labantu bakhona ngale ngempumalanga selahlupho inketha bethabe ayisekho. Ukhulume kuhle kakhulu ubaba uChiwenga uye kuthule i-manifesto yezanu PF ukhuluma ngento ezipheza imiqoka ezokuthi kuzavuselela i-industry kuzavuselela i-economy abantu iZimbabwe open for business abantu bazavula ama-business abantu bathola imisebenzi kudaleka imisebenzi emigwaqo izalungiswa ukuthi kuqhathwa abantu basebenze abantu benothe kudingeka abantu benothe kulwise ubuyanga buphume phakathi kwabantu.
Lo ngumnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ngakwelinye icele umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhube owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho enkabazwe endaweni ezigoqela eKiara le Matanga Business Center eMberengwa. UChamisa utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi emhlanganweni wanamuhla utshele uZulu ukuthi lokho kungela kuzwana lomongameli Mnangagwa ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo kumele bavunyelwe ukubona lapho okudindwa khona amaphepha okuvotela.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote lenkomba.
Asamben matuta siyo vota.
Oza ncintisa kukhetho lokudinga umeli wewange central edale lephalamende emele umanyano we-MDC Alliance umnumzana Fortune Daniel Molokela Tsiye uthi isigaba sakhe sibhekane lobuyanga obumangalisayo ngenxa yombuso omubi wezanu PF. Ngokunjalo uMolokela uthi uZulu kumele avotele yena lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuze balethe imisebenzi njalo bathuthukise lesi sigaba.
Unemployment is very high ewange. So thina nge-Vision 2030 sithi localize ukuthi thina asinike namathuba abantu abasewange ngoba kulezi nsuku amathuba abane ngomsebenzi anika abantu abangasebewange. Then sithi commercialize sithi iwange kayiqalisa ukuthengisa kulokuthi yona ibilethi ithenga ithenge izithenge lesinkwa ithenge amanzi. Then sithi industrialize ukuthi into esizama ukuzithengisa singathengisa amarahle kuphela sithengise okunye. For example siyakwanisa ukuthengisa inkukhu iwange yaziwe njengedorobho elithengisa millions of chickens per month ithengise amaqanda sithengise kumbimbidi chomolia sithengise kumbimengo sicreate i-industry enkulu around imengo as a fruit nama-vegetables and so on sithengise amanzi ngoba kathesi thina that nje abantu bahambe sithenga amanzi avele ezibhorane zeHarare. So sithi let's localize, let's commercialize, let's industrialize and kuzagcina sekunama-employment opportunities amaningi and iwanje will-grow ibe idolobha elikhulu.
Kungani kahle kahle ofuna ukumela lesi sigaba?
Ngingumntwana waseWangwe ozele esibhedlela saseWangwe, ngakhulela eWangwe enumber one colliery, ngifunda eSt Ignatius Primary School. Ubaba umgono onzalayo ubesebenzela abantu baseWangwe impilo yakhe yonke, ikakhulu ebamela njengesebenzi kuworkers committee engutshena nama-workers, ama-workers wonke wangi colliery. So lapho esesikubonayo ukuthi mina ngiqhubekela phambili ngomsebenzi etshiwo ngubaba umgono ukuthi simele abantu baseWangwe, sithi Wangwe for the Wangwe community, sithi Wangwe MP oyabe enela abantu baseWangwe because engumntwana wasekhaya. Sikhathele ngabantu ababekhe bebisele Wangwe emuva ngoba bengenandaba beWangwe ethini ikusasa yakuphi. So ngizasebenza gadalala ukuthuthukisa lapho engazalwa khona ekhaya ngesilungu sithi hometown, and iWangwe ayisoze yaba yidolobho lokudelelwa mase ngingu-MP waseWangwe. Yaba yidolobho lokuhlonitshwa. Sizafisa ukuthi siyisebenzele ukuthi by 2030 ibe yilidolobho elifana nabomashinko, omthare, okhwekhwe, ogwerhu esithi Wangwe will be the first town in Matuba North ukuba yi-city.
Umnumzana Fortune Daniel Mologela Tsiye uncintisa kukhetho lokudinga umeli weWangwe Central edalele ephalamende emele umanyano we-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo loncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele ephalamende elilunga elizimeleyo umnumzana Winston Mthavisi Ncube laye okhala ngokuthi isigaba sakhe sisalela muva kunhlelo zentuthuko.
Okwakuqala ngibathembisa ukuthi babe lo meli ozababona, ozabe labo, ozabe sebenza labo, hayi khona umuntu ozabe ngekho isikhathi sonke, umuntu ozakwanisa ukuthi azi izikhalazo zabo, abalungisele into ezihluphayo. Kodwa lami ngikukhangela ukuthi ngibancedise ikakhulu emgwaqweni, ekuncediseni abantwana bezikolo nokudingela abayouth imisebenzi kakhulu. Yikho lokhu engikukhangele ukukwenza nxa ngingena.
Kahle kahle kungani ukhethe ukuncintisa ulilunga elizimeleyo wona amabandla egcwele kangaka?
Okwakuqala bengikhangele ukuthi nxa ngingaba lebandla kungasenza ukuthi kusehle kusiyalela ukusebenza kuhle, ngenxa yokuthi ade khona khathesi bebevala ngebandla. Mna ngifuna ukuba ngumuntu ohlala labantu, omela abantu, esebenza labantu. Nikungabi lebandla ngoba ibandla lisenze lilutho, umuntu osebenzayo ngumuntu. Singaba lebandla liyabe lisigoqa kokunye. Ithi manifesto yethu ayikutsho lokho, kodwa nxa abantu sebethe bafuna lokho, mna bengifuna ukuthi khonokho sekufuna sikwenze thina emgudu.
Yiziphi inkinga izakhamizi ezihlangana lazo mihla lamalanga othembisa ukuzama ukuzilungisisa?
Okwakuqala izibhedlela zikhatshana, amanzi akhona kodwa abefuna ukuthi siwasonde seduzane, imigwaqo ifuna ukulungiswa dale yagcina ukulungiswa. Okwenye ngabantwana abancane ama-youth isayizi yethu ezingasebenziyo, kodwa khonapho uzathola kulama-training institutions esipholiseni, esisojeni, e-prison angathathi i-allocation yabantu ama-youth asemguza, ethatha abantu abavela khatshana. Khonokho sifuna ukuthi kuphele, kuqale ngabamguza i-allocation lathi kwampane. Nxa kuthatha 500 funa lathi abethu ebemguza bangene phosi 100 kunjena abanye kwezinye indawo, sisheyenini lathi sikwanise ukubhenefitha. Okwesibili ngikulungisa isenta leyana yenyama yendlovu kuthi kuphakame, ngoba kula lutho olwenzakala izitolo zintutshwane la i-direction yangkhona kukhanti kuvela ngapho kuya ngathi.
Umnumzana Winston Mthavisi Ncube uncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele ephalamende elilunga elizimeleyo. Nxa lawe uncintisa ungasithumela inombolo zakho zocingo kuWhatsApp yethu ethi 001 202 465 0318. Live talk lamhlanje sikhangela imbiko yodlakela kanye lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo ngabebandla leZANU-PF ngaphambilini kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasemiza meni yokuhlenga abafana balichomi lambili abavalelwe ngamanzi obhalweni okwamaviki amathathu kwele Thailand bathi balwisana lesikhathi ukuthi bahlenge abafana laba ngoba izulu lingana ngempela sonto baza kuba engozini enkulu. Umhlabeleli weMelika olodumo uChris Brown ubotshiwe ngamapolisa ngemva kwekonsati edolobheni leFlorida phezu kwecala lokulwa lomunye undoda aletheswayo ngomnyaka odluleyo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leFrance selifinyelele kuma semifinals omncintiswano we-2018 FIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Uruguay nge-2-0 lamhlanje. Kubika uJoseph Njaji.
Iqembu leFrance lidlulele kusigaba esilandelayo semncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokutshayele Uruguay nge-2-0. Njalo limpumela itsho ukuba selilinde ukuzadlala lelizanqoba phakathi kwele Brazil lele Belgium. Abahlosele iqembu leFrance nguRafael Varane kanye lo-Antoine Griezmann. Olandela limidlalo izwe zomhlaba kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ujabule kakhulu ngokunqoba kweqembu leFrance ngoba sekuyilo abaningi abakuzwekazi laseAfrika asebelisekela ngemva kokuphuma kwamaqembu wonke ayemelele elizwekazi.
Lamhlanje nabe ngisapota iFrance ngoba iUruguay sukela vele ngo-2010 iWorld Cup ka-2010 lapho abaqila khona iGhana. Angisazange ngaphinda ngayithanda iUruguay. Ngakho-ke namhlanje ngihamba ngeFrance, ithe isidla iUruguay ngathaba kakhulu, sengithabela ukuthi seleza proceed abe kuma semi-finals and ungathi uyakhangela iqembu leFrance ligcwele abafana beAfrika. So yikho layo bendokhe ngiyisapotela khona lokhu ukuthi kulabafana bakithi ngapha.
Kusemifinal yesibili iqembu leBrazil lizadibana leBelgium kusithi elizanqoba lapho yile lizancikilana leFrance ngolwesibili mhlazilitshumi kuyona le inyanga kaNtulikazi. Kusasa ngomgqibelo kuzadlalwa eminye njalo imidlalo yesigaba sesemifinal lapho iqembu leSweden elizadlala khona lele England ngehola lesine emini yantambama. Kuthi emdlalweni wantambama iqembu leRussia yilo okuyilo eliqoqala imidlalo yalonyaka lizancikilana leCroatia. Amaqembu azanqoba kusasa azahlangana kusigaba esilandelayo esemncintiswano esesemifinal ngolwesithathu ngeviki ezayo mhla zilitshumi lanye kuNtulikazi. Amaqembu azachaya kusemifinal azadibana ngomgqibelo sokudingwa iqembu elizaphutshala imidlalo yalonyaka lisendaweni yesithathu. Kuthi final lapho kuzetheswa inkatha intshantshu zomhlaba jikelele izadlala ngesonto mhla zilitshumi lanhlanu kuNtulikazi. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lejaha leZimbabwe elidume kakhulu kwele South Africa ngokupheka umculo wehouse uzwe lihle mathe owazakala kakhulu ngelokuthi nguDJ Zwesta SA.
Umculo warehouse music usukhathazile eMzansi ngoba kusemsakazweni endaweni zokuthokozisa kumbe emthobeni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe wawela uNgolokotela wayapheka lo mculo warehouse music.
Kamalami nguzolishe kusaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole engifunde kuso iprimary zami ngiqhele ngafunda emanomane enkayi kunezaphethe inkulumane amaveni enkulumane engayenza isekondari ehlangabezan high school enkayi A-levels ngasemzingwane esikhulu esigodini university ngiyenzele ngase-University of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yena lizwe lokuculakalana akwaziye kupheka abuye aphawulule uluju kuphela.
Mina ke ngiproducer, ngiproducer yonke imihlobo ye house music ngibe khona na kuhip hop. Kunama artist amakhulu azophuma lonyaka engifeature kuwo, ngikwazi ke angakhuphi ke mini album izophuma lonyaka.
Uziphela kamnandi umfana kamathe abuye asebenze nabanye aramazwi alolongekileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma.
Kuyirayisi ngisebenze noYasira Pels ongumculi ne-actress edume kakhulu kuleli lasemzansi. And isingle yakhe yakuqala ezophuma lo nyanga e-hip hop yenziwe him. And then owesibini sengisebenze nomkhwali oyi-award winner ngasezim ohlala ngase-Germany. Ingoma yethu ethi Rafiki yona ingoma ekhula kakhulu ezidume lapha eMzansi.
Kona ukuphela ingoma ze-house akulula. Uzwelihle Mathe uzokuhambela esikolweni. Phela kukhona abamtshaya ngaphakathi bamenza woba letukuntu wathanda lomculo.
Abantu abangi-inspirishe kakhulu okokuqala ngu-DJ walapha eMzansi u-DJ Black Coffee. And also ngiyena-inspirishe kakhulu ngu-DJ Maporisa oyi-producer. Ingoma zam ke zona zifumanaka kuma-digital downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes.
Uzwelihle Mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkali owazalwa ukuthi ngu-DJ Zwesta SA nguye ke besilaye kuhlelo Woza Woza Pride usikhathazile eMzansi lomculo wakhe bayamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu abuye aphakulule kamnandi. Ngizani impela sonto yenu igama lami ngeza Jesus Bata.
Gonna do Tengisa wewe. Tengisa. Tengisa wewe. Ah.
DJ Zwesta essay ehlabela ke kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zakusihlwa kodwa lingayika channel ikhumbulelo yalandela uhlelo lwe live talk singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili iqula lomanyano we European Union elizohlola ukhetho lithi amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvotela edindwa Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bebekhankasa enkabazwe namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.